manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu kurume 24/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komisheni inorwisana neuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, inoti ichiri kuona vhidhiyo yeuori huri kuitwa mukutengeswa kwegoridhe iro rakaburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera neZuro. Pasi rose rinocherechedza zuva rechirwere cherurindi kana kuti tuberculosis reworld TB day hurumende ichikurudzirwa kuisa mari yakawanda mukurwisana nedenda iri munyika iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Commission inorwisana neuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti ichiri kuona vhidhiyo rakaburitswa neZuro neAl Jazeera riri kufumura uori unonzi huri kuitika mukutengeswa kunze kwegoridhe. Izvi zviri kuuya panguva iyo veruzhinji munyika kusanganisira vamwe vemapato ezvematongerwo enyika vari kushushikana zvikuru nezviri kuitika mukubiwa kwezviwanikwa zvichiendeswa kunze veruzhinji vachidya nhoko dzezvironda. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya iyi.
RweZAC Commissioner Tando Mulombeni vaudza Studio 7 kuti commission yavo ichiri kuona vhidhiyo iyi vachiti vachazopa pamire commission yavo kana vapedza kuriona.
Tichiri kuitarisa
Vachinyorawo padandemutande retwitter mutungamiriri weTripleC vanelson chamisa vati vhidhiyo yeAl Jazeera iyi mucherechedzo wekudzama kwekuora kwakaita utungamiriri kubva kumusoro uku bato rezapu rati rakatyamadzwa zvikuru asi harina kushamiswa nechiitiko ichi sezvo richiziva kuti vamwe varo ava havana hanya nevana veZimbabwe mugwaro raraburitsa bato iri rati riri kukurudzira vana veZimbabwe nemasangano akasiyana siyana kuti vagadzirire kutora matanho ekuti vari kunangwa muvhidhiyo iyi vatorerwe matano ukuwo vamwe vagari vekwamutare vataurwa navo neStudio 7 nhasi vanosanganisira vaEzekiel Manatsa vanoti zvinovarwadza kuti ruzhinji rwenyika huri kunonga svisve nemuromo asi vamwe vari kumusoro vachiita madiro ajojina neupfumi hwenyika zvisingabatsiri vazhinji
illicit deals anenge achibenefita very few powerful people at the expense of general populace hazvina kwazvinotisvitsa senyika because my resources are for everyone to benefit everyone my resources ndo vanofanira kunge achiita kuti mari inowanikwa kuma resources itibatsire kudevelopa nyika but kana zvichidevelopa munhu one ne a few just because they have power hatina kwatinoenda and hatingawani development We are going nowhere.
Mumwe mugari wemamutare vaobehove avo vanogara mumusha weGreenside vanoti mhosva hairovi sezvo vose vaiita zvekonyererwa nemasaisai dandemutande reindaneti vave kubudiswa pachena pamusoro pekwaibva mari dzavo.
Zvinhu zvakagara zviri kungoitika. Hapana asiri kuziva kuti chii chiri kuitika muZimbabwe. Henry Rita Varishaya akabatwa akaendeswa kumatare dzimhosva akaakwitwa. Asi tichitongoona kuti chii. Ari kuakwitwa because he is part of the cartel. Cartel haibatwe, it's catch and release. But chokwani ndechekuti vakamubata vacho ndo vakatodzingwa mabasa. Nanhasi vatoyaura vari kumamisha. Asi vaida kuti zvinhu zvinge zvakanakira isusu newe muno muZimbabwe. Zviri kuitwa izvi nehurumende yavamunangagwa atisusifarira nekuti iwo munangagova vakagara vari gold dealer kubva kare
zvandore Marisa vanoita basa rekutengesa zvakasiyana siyana mamutare vanoti izvi zvinofanirwa kukurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota sezvo vari kuona mamiriro akaita zvinhu munyika kuti haana kunaka vanoti vechidiki hapana chavo kudzimara kana vachikachipota vachisarudza shanduko Gweta rinorwira kudzero dzevanhu richishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vapasimonya kureba vachitaura neStudio 7 nhasi vati mutemo uri pachena maringe nevanenge vapara mhosva
zvakaitwa neAl Jazeera zvinhu zvakanaka zvekuti wano expose corruption asi chatinotarisira we don't expect it to just end as an expose but notice kuti hurumende ikwanisa kutora matanho anoita kuti kubva ipapo kuenda kumberi inge ichikwanisa kuferefetawo zviri kubva mune zviri kutaurwa kuti ndizvo here zviri kuitika kana paine wakapara mhosva wonge vachisungwa nemutemo vachiprosecutwa kumatare totatirawo zvakare masangano epasi rose anodhila nezvemari anoita zvemoney laundering kuti wange vachitorawo matanho ekuona kuti zvinhu izvo zvagadziriswa here uyezve vakapara mhosva ava vasangana nezvirango zvavanokodzera
vamwe vagari munharaunda dzakasiyana siyana vanotiwo havana ruzivo nezviri kuitika nezviri kubuda pazvivhitivhiti pamusoro pekumurwa kunonzi kuri kuitwa zviwanikwa zvenyika kunyanya goridhe zvichitengeswa kunze zvichikoronyera nyaya yekuburitswa kwegoridhe zviri kunze kwemutemo iyi inodzosa ndangariro kuvana vezimbabwe vakawanda pamusoro pekurasikirwa kwakaitwa nyika nemangoda ayo akanga achicherwa kwachiyadzwa zvakazoita kuti vaive mutungamiriri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe vataure kuti nyika yakanga yarasikirwa nemabhiriyoni 15 emadhora ekuamerica kuburikidza nekubiwa kwemangoda studio 7 yakundikana kubata munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana kanawo gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai monica mutsvangwa kuti tinzwe divi ravo rehurumende panyaya iyi hatinawo kukwanisa kubata mutauriri wezanu pf vachris mutsvangwa kuti tinzwewo pamire bato ravo panyaya iyi asi mutauriri wemapurisa nyika yose assistant commissioner ponyati wadza studio 7 kuti havasati vaona vhidhiyo yeAl Jazeera iyi vachiti vanozotaura chete kana variona asi bhanga guru renyika reRBZ kuburikidza neboka refinancial intelligence unit rakazivisa kuti rave kutoferefeta vamwe vari kuburitswa mazita avo muvhidhiyo iyi vaubert angel nevaevan macmillan ndakamirira studio 7 mamutare ndini loeda moyo
Hurumende inoti yakazvipira kuchengetedza vatori venhau kuti vashande zvakasununguka apo nyika yatarisana nesarudzo dziri kuitwa gore rino Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Vachitaura pamusangano wakokerwa nemedia alliance of Zimbabwe uyo wanga uchikurukura nezvekuchengetedzeka kwevatori venhau apo vanenge vachiita basa ravo mushandi mubazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vajonathan gandari vati hurumende inoda kuti vatori venhau vashande zvakasununguka
Hurumende Second Republic yatora matanho akasiyana siyana kuona kuti vashandi vane chekuita nezvekuburitswa kwemashoko vashanda zvakasununguka uye vakachengetedzeka mukuita basa ravo
izvi zvatsigirwa navaacademicnamora vataura vakamirira Zimbabwe Media Commission vachinamora vatiwo senzira yekuzvidzivirira vatori venhau vanofanirwa kuzvizivisa kana vasvika panzvimbo pavanenge vachishandira
bati chatinokurudzira rukazhinji kazhinji ndechekutipa kutora nhau pane zvatinofanira kuita sevatore venhau zvekuti tizivikanwe kuti tiri papi ende patinosvika tichitaura kuti ndisasvika topiwa pedu pekugara pekuti tinokwanisa kuzivikanwa kuti ava vatapi venhau sazvakakoshera chinowana zvinoita kuti vanochengetedza murau vakwanise kutiona patiri kana tichida kuchengetedzeka tichengetedzeka zvakanaka
vachinamora vatiwo pamutemo uriko haisi mhosva kuti vatori venhau vashande pasina chitupa chinopiwa neZimbabwe Media Commission
tapwe nhau anogona kuita basa rake asina chitupa kubva kuZimbabwe Media Commission munhu kana atongozvipira ndopanokwanisa kuuya unokwanisa kuuya upiwa chitupa bat kana usina chitupa zvitozonetsa kuti pane dzimwe nzvimbo dzekuti unobvunzwa chitupa ichocho kuti ubvumirwe kupinda sati hakuna murau unoti mtori wenawese anga ni chitupa ichocho. Enda kuna mora unoti munu asina chitupa ichocho anuguna kusungwa.
Mtori wenawo Ruvimbo Muchenje uyaka mburuwa ni mapurisa chitora mfananizo au za Studio 7 kutaponyika ya tarisana nesaruzo ishuviro yake kuti mapurisa ni mtori wenawo vashande zvakanaka.
Tino tarisira kuti mapurisa atichengeteze sezvo anofanira kunge achiita zvekurovana zvekusungana isu tese tiri pabasa hatisi zvinhu zvatiri kutarisira pasarudzo dzatava kupinda madziri.
Vataura vakamirira mapurisa eZimbabwe Republic Police vaGodfrey Katsvanga vati shuviro yavo kuti vashandidzane zvakanaka nevatori venhau vachiti nhaurirano dzakakosha.
Ngatiitei communication, ngatiitei nhaurirano nemapurisa anenge ari paground. Ipapo kumbani hapana pane pasina komanda, pese pane paina komanda. Vagare vakaita sei tazivana uyu ndinhenge.
Vachibvunzwa nenyaya yekuti vatori venhau vatore zvitupa zvinopiwa neZimbabwe Electoral Commission kuti vakwanise kunyora nezvesarudzo mutevedzeri wevanoona nezvekubudiswa kwemashoko muZimbabwe Electoral Commission vaRichard Ngurunga vati zvakakosha kuti zeki zive vatori venhau vanenge vachinyora nezvesarudzo. VaNgurunga varambawo kuti kune kusawirirana kukomishin inoona nezvesarudzo iyi zvichitevera kusawirirana kuripo nezvegwaro rekutarwa kwemiganhu. Vatori venhau vati vanoda kuti hurukuro dzekuchengetedzeka kwavo dziendere mberi vachiti vanodawo kusangana nevamiriri vemapato akasiyana siyana kuti vavavimbise kuti hakuna nhengo dzemapato dzichakanganisa vatori venhau vari pabasa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Rutendo Mawe.
Bato riri kutonga reZANU PF rinoti ragadzirira zvakakwana kuita sarudzo dzaro dzemaprimary idzo dziriko mangwana mugovera, kunyangwe hazvo paine mashoko ekuti mune dzimwe nzvimbo mune kusawirirana mukati menhengo dzebato iri. Mune dzimwe nzvimbo munonzi mune kurwisana kwenhengo dzinobva kumapoka evari kukwikwidzana. Vachasarudzwa ndivo vachamirira bato iri musarudzo dzegore rino kumakanzuru, mudare reparamende nedare reseneti. Nasi pasi rose riri kucherechedza zuva rechirwere cherurindi kana kuti tuberculosis TB reWorld TB Day. Hurumende iri kukurudzirwa kuti iise mari yakawanda mukurwisana nedenda iri munyika. Chirwere ichi chinonzi charamba chiri chimwe chezvirwere zviri pamusoro zviri kukonzera ndufu munyika. TB chirwere chinokonzerwa neutachiwana unokuvadza mapapu uye chinonzi ndicho chimwe chezvirwere zvakaipisisa pasi rose. Ngatinzwei kubva kumutungamiri wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri.
Mabasa ekurwisana nechitenda reTB muZimbabwe akakanganiswawo zvekare nekuda kwedenda reCovid-19. Saka kubvira zvatanga chirwere cheCovid-19 muna 2020 tiri kuona kuti iwo mabasa ekurwisana nechirwere cheTB akadzokerawo zvekare kumasure. Apo tenge tarisa mabasa ekuongorora kuti vanhu vane chirwere cheTB ndechipi, rinoti madiagnosis aya, toyawo zvekare. Iwo mabasa ekurapa chaiwo TB munoziva mazuva atanga COVID kwakava nemalockdowns nemarestrictions, izvo zvakadisruptia vamwe vanhu vakanga vari pamushonga avo vaitora mapiritsi eTB.
Zvii zvamunotidai zvaitwa kurerutsa dambudziko irori reTB munyika?
Pari zvino tiri kukurudzira kuti dai hurumende yaisawo mari yedu yenyika isusu mumabasa eTB. Hongu tinobatsirwa zvakanyanya nemasangano akaita sana Global Fund, asi zvinenge zvakakosha kuti isusu tiisawo mabasa kunyanyanyanya mabasa eresearch yekutsvagawo mishonga mitsva, naiwo mabasa ekugadzisa iyo nhau yemichina iyo yekutestisa vanhu vangadai vaine chirwere cheTB, so that tisazoita dambudziko revamwe vanhu vanozoziva kuti vaane TB iyo TB yati yazenge yakomba. Saka pachiri kudiwa basa rakakura zvakanyanyisa kurwisana nechirwere cheTB, asi hondo huru ndeyekuti ngatiisewo yedu isusu mari mumabasa iwawo ekurwisana neTB.
Avo vange vari mutungamiri wesangano Community Working Group on Health vaita irusike vari parunare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika ya America amai Kamala Harris vachave nhengo yehurumende yava Joe Biden yepamusoro-soro yekutanga kushanyira Africa apo vachatanga rwendo rwavo rwekushanyira Ghana, Tanzania neZambia svondo rinouya. Ofisi ya Mai Harris inoti vachashanda kusimbaradza ukama nekuchengetedza nekubudirira kweupfumi vanongorora zvematongerwo enyika vachiti kuvepo kwavo uye vari mudzimai wekutanga kuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika ane midzi yemadzitateguru ane chekuita neAfrica zvinhu zvakakosha zvikuru. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vechitendero chechiMuslim muNigeria vakacherechedza zuva rekutanga kwemwedzi wakakosha weRamadan nezuro musi weChina. Munguva yeRamadan vatendi vechiMuslim vanocherechedza havadyi kana kunwa mvura kubva zuva richibuda kusvika zuva ranyura, pashure vozoungana nemhuri vachidya kudya kwemanheru. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari muCanada umo vari kushanya kwemazuva maviri uko vari kutarisirwa kukurukura nyaya dzekufamba kwevanhu kugadzikana pamwe nemhando dzemoto nemutungamiri wehurumende yeCanada vaJustin Trudeau. Vamwe varimi vefodya munyika vanoti vari kudhurirwa zvakanyanya nekutakura fodya yavo kuenda nayo kumisika kunotengeswa fodya. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe murimi wefodya wekumhangura vaClayton Muchikambizi vanoti kutakura bhera rimwe chete vanobhadhara madhora ekuAmerica anosvika 15 mari yavanoti yakawandisa kumurimi.
Vaiwanzokuchaja package achibhadharwa nekambani inenge ichitenga fodya voti package yavaidoti vaiti 11 yaibhadharwa nemurimi inobatwa paanenge atengesa paa yobva yaiitwa muakaundi matransport ukatonegosheta naye inogona kutowanda because pakapepao padhuze saka iyoyo mari iyoyo inenge yakatowanda still.
Vamutikambizi vanoti vanotenga fodya vangadai vachienda kumamisha kunotengwa fodya kuti zvirerukire murimi.
Dai vaikwanisa kuzotengera murimi fodya yake paground kana kuti iyo kambani yayo inenge yapa munhu zvokurimisa yove netransport yayo ichiva ichitakura fodya yemurimi pamba inoendesa kufuro kwayo zvinenge zviri nani.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wefodya wekubhindura mudunhu remashonaland central vaChristopher Mere vanoti vanotakura fodya vanopa zvikonzero zvekuti mafuta edzimotokari ave kudhura uye migwagwa yakaipa izvo vanoti zvinovaurayira motokari dzavo. Mumwe wevanotakura fodya mudunhu remashonaland west kuendesa kumisika inotengeswa fodya iri kukaroi neHarare vatekshua Musiwa vanoti mari iri kunzi nevarimi yakawanda ishoma.
So parori harisi dhizili rinofa, panofa masimbi dzinodhura kupfuura $15. Saka murimi mani ari kuona iye achifanira kuona 100% profit kubva fodya yake yakarima asi iye asina control over transport because transport hairegiletwe munonegosheta.
Vamusiwa vanoti varimi vanokanganwa kuti vatakure vefodya vari mubhizinisi nekudaro vanofanirwa kushanda vachiwana chouviri.
Motari iyoyo inobirwa 300 liters rori roona kutakura iroro full tank. Wamangamutaura naemi anokangama kuziva kuti iye ndifama ndizvona asi ari kumutakurira ndibusinessman womumwe anonzi transport asinei nefarming anoweka zvinhu from the perspective yetransport industry.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wepijiti vanoti dambudziko rekudhura kwekutakurwa kwefodya ragara riripo
kwakagara kuchidhura nokuti chekutanga anotakura fodya atarisi kuti bhero ratakurwa iri rinorema zvakadii chechipiri transporta haatarisi kuti ari kutakura bhero padistensi yakareba zvakadii uye murimi haaongorore kuti mota yatakura mabhero ake iri mukondisheni yakaita sei
amai jiti vanoti varimi vanofanirwa kubatana kuti vanobva nzvimbo imwe chete vashandise motokari imwe chete isingavadhurire uye kuti vashandise motokari dzakanaka dzisinganeswe nemapurisa dzine zvese zvakakwana amai jiti vanoti motokari dzisina zvakakwana dzinoita kuti vanotakura fodya vapedzisere vave kubhadhara mari yechioko muhomwe kumapurisa mutoro wavanozoisa kuvarimi
kuti tisashungurudzwe namapurisa munzira nekubhadhara zvioko muhomwe kumapurisa nokuti mota haina zvakakodzera
panyaya yekufa kwakaita migwagwa mutauri webazi rinoona nezvekugadzirwa kwemigwagwa munyika reZimbabwe National Road Authority kana kuti zinara vatendai mugabe vanoti dambudziko riri kumakanzuru ayo asiri kuita basa nemazvo vamugabe vanoti makanzuru akawanda ari kudzosa mari kwavari atadza kuipedza asi iyo migwagwa yakafa zvakanyanya asi munyori mukuru wekanzuro yehurungwe valuku kalajina vanoti mari dzinobva kuzinara dzinozopiwa gore rave kunopera kuti vaipedze nenguva diki izvo vanoti hazvikwanisike kutakurwa kwemabhera efodya kunobhadharwa zvakasiyana-siyana sezvo vamwe vachipiwa zvikwanisiro zvekurimisa nemakambani ayo anove ndiwo anozobhadhara zvakare motokari dzinotakura fodya kuenda kumisika ivo vozotora mari yavo murimi paanotengesa fodya yake asi vamwe vanorima vakazvimirira vanozvitsvagira chekutakurisa vachibhadhara vega sekuwirirana kwavanenge vaita newemotokari bhero refodya rinorema zvekusvika makirogiramu zana asi mamwe mabhera anenge asina kuzara zvekusvika ipapo anongobhadhariswa muripo webhera rizere ndakamirira studio 7 muchinoi ndini nunura
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo weZim Dancehall anobva kuBindura Mashonaland Central zita rake ndiLiberty Kaboyedza katinzwei hurukuro yataita naye ari kuBindura
Ripa champion sound mama dimi munero mai munero
azarwa madziva unozwa chizanga chikura ndei nifarira music but chiwo changu changa chipongoti anachetese chazozita saka ndakazongowana mukana kwa 2021 go pandakango chamba wani mfeso wangu aita uzichi zvemizi kama ndaenda sinzwawo nisiona zvavanoita zvakanaka nako chitumba ndanyora imwe ndakanda futi ndatoona kuti tinenge tine rwendo dozi vachigiri vari kuzama zvavo kuuya vachitaura kuti haa muri kugona mukuru rambai makadaro
veruzhinji vari kutambira seini manzi yamuri kurova
nao ndiri kugara muBindura ndimuma ndiri kuita basa remusic iroro vanoshora mune zvakasiyana siyana pane vamwe vane jealous chairo chairo zvakuti haa pavanenge vanyorawo songoni yako mumwe anouyawo achiisawo advhaisi yake papo wakazvipedzera unogona kutopedzisirawo akutorekodha kana songo yavo yavanenge vazokuudza iwo
saka vabereki venyu vaitwa kudii mukoma muchitanga kurova magitare
vabereki vangu tingati vakazvishora mama vari kuzvitambirawo sekuti zvinhu zvagara zvipo zvinongouyawo zvinosiyana-siyana vakangozvitambirawo havana kana kungoda kundirambidza because vachinzwa mizi yangu Maka sini na miski ya yang orang cina miski yang orang nampi ni cik ini mesti.
Vanoda kukubata iwo, vanoda kukubuka iwo kumashoro, vanoda kuterera mimanzi yenyu vanokuwana ikupi.
Namba dzangu dza phone dzinobatika 0777888432 15. Pa WhatsApp, Facebook. Zvinowanika ipapo.
Kamungade kubuda nako mudariro ndekapi timbokarova nhasi woza Friday night.
Chimisiki yangu ya ndiropi ndana ndariro ndireso inozi mama mimune rudo kweza hati kato nyeso chikado ustarisisa chinu mwiti kato mwura rama asti hakuna muma asina kumbanga rewa ndo wapanga panina ndiriso kutidawa kwa ndibiri mimune rudo kweji mimakani kengita mwura rama kwa iwaza na kutima ijingirida kutima tuma
Mama.
Apo mange muchinzwa kambo kanonzi mama ndimi mune rudo manzwawo hurukuro ya taita na Liberty Kaboyedza ari parunare kubindura tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pa Studio 7 tibatei pa WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Muchirongwa chedu che live talk nasi maneru na 8 PM tiri kutarisa nezve video rakaburitswa nezuro ne El Jazeera riri kuburitsa pachena uori huri kuitika mukuburitswa kwegoridhe munyika zviri kunze kwemutemo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Sezo nguva yedu ya pera, regai timbotarisa misoro yenhaudzedu dzanhasi. Komisheni inoona nezve uori munyika yeZimbabwe yeAnti-Corruption Commission kana kuti ZEC inoti ichiri kuona vhidhiyo reuori huri kuitwa mukutengeswa kwegoridhe rakaburitswa nenhepfenyuro yeEl Jazeera nezuro. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zviri muvhidhiyo iri mucherechedzo wekudzama kwekuora kwakaita utungamiri kubva kumusoro. tabata shika kumagumwa uchirongwa chedu cha nasi ilai nesu zakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini Evans Zeninga ndiri mu Washington DC ndoku CIA muina Gibbs Dwe achikupai chirongwa che isindebele.